Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 14/10/2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reAmnesty International rinoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kumisa kubvutwa nekurawa kwevanhu kuri kuramba kuchiitika munyika. Gweta remhuri yaBlessing Ali rinoti munamato wenyaradzo nekumurangarira uchaitwa nhasi pamba pemufi kuNyatsime. Muzvina bhizimisi vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaLangelihle Dube vakavigwa nezuro masikati kumusha kwavo kuMlomoliwoto kuEsigodini. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kumisa kubvutwa nekurawa kwevanhu kuri kuramba kuchiitika munyika. Vachitaura mushure mokuwanikwa kwemutumbi wamuzvare moBlessing Ali, mukuru weAmnesty International Zimbabwe amai Lucia Masuka vakati hurumende inosungirwa kuferefeta nyaya iyi zvakadzama uye vanhu vakaita izvi vasungwe. Amai Masuka vanoti kubvutwa, kutsakatika nekurawa kwevanhu kunoramba kuchienderera mberi nokuti vanhu vanozviita izvi havasi kusungwa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti mashoko atarwa nesangano reAmnesty International mashoko makuru sezvo sangano iri richitererwa nehurumende dzenyika zhinji. VaMasie vanoti nyaya dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu dzinofanirwa kutaurwa zvine mutsindo sezvo masangano akaita seSADC neAfrican Union asina hanya nezviri kuitwa nehurumende dzemuAfrica.
Ya zvataura Amnesty International nhasi zvinhu zvinopa yandikati pachirungu hope yekuti masangano ari international akadaro kana achiona zvakadai so zvichiitika kuZimbabwe ende vachikomenda vachiedja the Zimbabwean government kuti vaite more, zvinhu zvinopawo vanhu vari kufaitirawo kuti moBlessing Ali awane justice yandikati hope. Saka mashoko anotambirika chaizvo and ndoibva kuti masangano ari international acharamba achajoinirawo futi panyaya iyoyi.
Amnesty International ine simba rakadini rokuti zvinhu zvakaita seizvi zvimiswe, hurumende yeZimbabwe igadzirise zvinhu zvakaita seizvi?
Mashoko anobva kumasangano akaita seAmnesty International mashoko atikati ane simba nokuti vana Amnesty International maorganizations atikati epasi rese and maorganizations ave nenguva achiita nyaya dzekodzero dzevanhu and masangano zvekare anoti kana akataura mahurumende dzakawanda dzinowanzoacta and zvinowanzokuonekwa zvichifamba but nehistory yatinoziva yedu maererano nekutyora kwekodzero muZimbabwe handioni hangu zvichichinja stereki maitiro anoita hurumende yeZimbabwe because hurumende yeZimbabwe inganzi muchidimbu nechirungu it's a perennial offender in my human rights. Saka mashoko anotambirika chaizvo and mashoko atinohopa kuti we hope kuti achachinjawo zvinhu but handione senge kuti hurumende yeZimbabwe ingave ichichinja zvinhu nokukurumidza.
Tinorangarira kuti kubva kuma 208 kuchiita mhirishonga vanhu vachiurawa vachirohwa vachidini vachidini nanhasi zviri kungoitika. Chii chiri kuitika mumasangano akaita sana SADC masangano akaita sana African Union zvinhu zvakaita saizvi zvichiramba zvichiitika vamasiye
masangano andikati akaita sana SADC nemasangano akaita sana African Union masangano andikati vanhu vane chekuitawo nekunyanya kuchikoro kwekodzero dziri kuitika muZimbabwe nokuti tinoona kuti even tichidzokera kumasure kuna 2008 tinoona kuti hapana chaicho chakanyanyoitwa nesangano rakaita seSADC kana sangano rakaita seAfrican Union nokuti inyaya yokuti kuda vanhu vanotya Zimbabwe kana kuti vanhu vanotya kutaurwa kutaura nezveZimbabwe because ivo vachataurwawo but ndiona senge ivo masangano akaita seSADC neAfrican Union masangano atiita let down pachirungu muno muZimbabwe nokuti pane masangano angave achichinja zvunhu muZimbabwe ndo masangano akaita sana SADC because ndo masangano ari munharaunda meZimbabwe and ndo masangano akauti nyika dzinotyidza neZimbabwe kunyanyanya nyaya dzetrade nezvimwe zvinhu
avo vange vari kweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenned masiye vari parunare kutexas muno muamerica nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo kwange kwadoka zvichakadaro gweta rinomirira mhuri yablessing alley vajob sikala vazivisa kuti madzimai makumi maviri vakange vanzi vatorwa zvechisimba vakawanikwa vose vachiti nhasi chipiri pachaitwa munamato wekurangarira moblessing pamba pake kunyatsime ngatinzwei hurukuro yaitwa patati pavasikala nablessing zulu westudio 7
vakakwanisa kuwanikwa nevakomana vesecurity vakaenda vakanovatsvaka vakazvivawana varovwa zvakaipisisa vakadhambiwa kufarm inonzi Dinota farm vakaenda koko vakazondowanikwa naMP kureva uyo akanga achimbovawo kuapwes ndiye amanya akazvonoita akazvonobatsira kuti madzimai edu awanikwe nokuti madzimai aya anga ari okuapwes
mapurisa ari kuti dzimwe nyaya vari kudziona pamadande mutande hadzisi kumhan'arwa dzemhirizhonga iri kuitika parufu apa ichokwadi here
vanhu kana makore ese kubva muna 2000 kunozikanwa kunzi kunyange munhu weopposition akaenda akanoripota kumapurisa nyaya yake haitambirwi haiferefeti kutambike nguva iye zvino tichitaura kudai kune nyaya dzakaripotiwa musi wa 25 May 2022 kunyatsime dzavanhu vakanoponderwe misha yavo nanhasi hapana kana kuferefeta kana kusungwa kwakaitwa chisimba chisango saka dzimwe nguva vanhu vanenge vakuona sokuti hazvina maturo kuenda kunoripota kumapurisa nokuti hapana kuzvinoitwa presha jechi akapwanyirwa imba yake akanopwanyirwa midziyo yake yemumba musi wa 25 May gore rino asi hapana kunosvuka kwaakaita mishek guza akanopazirwa mba make akapwanyirwa akarovwa akapondwa akanoripota kumapurisa musi wa 26 May 2022 hapana chakaitika kwaari kuno mumwe anonzi masepo arikwoko kumhiri kunyatsime akarohwa mazino ake matatu akabva mamwe acho ari kuzvinonguka ese akanoripota kumapurisa hapana chakaitwa tine macrb maarrb enyaya izvi dzakaripotwa kumapurisa asi hapana chakabuda saka vanhu dzimwe nguva vanozoona sokuti hazvina vabatsiri kundoripota kumapurisa nokuti mapurisa acho anototarisa kunge vanotosapota vanhu vari kuvaponda nokuvashungurudza
totarisawo panyaya yemunamato wamanga muchida kuita nhasi zviri kufamba sei
munamato uri kuenderera mberi vana vese vomuZimbabwe vari kuungana kuenda kundochema mumwe wavo nenguva dza1 yamasikati so vanhu vese nemabhishopi komuno muHarare navafundisi vakawanda vachauya kuzopa munyengetero ipapo saka tinoti isu vanhu vese uyai nhasi masikati nenguva dza1:00 pamba pamoblessing ali kunyatsime kwatichanoita munyengetero uyu hapa hatifaniri kutendera vanhu vakaponda mumwe wedu kuti vatirambidze kuti tinochema nokunyengetera tichinyaradzana tichichema mumwe wedu.
Avo vange vari kwetare mhuri yaBlessing Ali uye varizve mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vari parunare kuchitungwiza naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichitevera mashoko emutevedzeri wemukuru weInternational Monetary Fund Amai Antoinette Saye ekurumbidza mitemo yeZimbabwe yekurwisa uori nekucheneswa kwemari uye nekurwisa kwayo uori. Dzimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe haisi imwe yenyika dzingasimudzwa sechiratidzo chekurwisa matenda maviri aya. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti IMF inofanirwa kuyambirwa kuti nyika zhinji pasi pose kusanganisira Zimbabwe dzine mitemo yakanaka yokurwisa uori nekucheneswa kwemari uye yakasimba asi pasina chekurumbidza kana kutarisira zvinenge zvichitora nzvimbo mune dzimwe dzenyika idzi. Muzvinafundo wamasocha vaudza Studio 7 kuti IMF inofanira kuziva kuti mitemo iyi yakadzikwa rini uye inofanira kunzwisisa zvakaitika makore apfuura ichienzanisa nemamiriro akaita zvinhu mazuva ano. Muzvinafundo wamasocha vanoti haisi nyore kurwisa uori, naizvozvo IMF inofanira kugara ichitarisa zviri kuitika mukurwiswa kweuori igoona kana pari kuitwa basa rinorumbidzika.
Ndoona sokuti mashoko akanaka kana vavona mavonera aizvozvo savanhu vetingati vari kure vasiri pasi on the ground kuona kuti zvinenge zvichizoitika mitemo yacho ichinge yagadzirwa nehurumende inorwisa uori kuti inozoshanda here ndopazviri papsa. Kana vachinge vavona senenzira idzodzo tine chikumbiro kuti vachizovonesesa zvekare kuti mitemo yacho iyoyo iri kushandiswa here kana kuti pasi pacho painofanira muzimbabwe macho mainofanira mitemo iyoyo kuti ishande haisi kuzoshanda hazvina zviri zvinenge zvichionekwa zvinenge zvichiitwa. Mutemo hongu hausi wowo kutanga mutemo kuti waiswa unenge uchirwisa corruption. Kune mitemo yakawanda nyika zhinji dzimwe dzine dzakawanda kusanganisira Zimbabwe dzakaseta mitemo yakawanda chaizvo inonakidza kuona ichitofadza kana nesu naivo veIMF iyo, asi kuzoshandisa mitemo iwoyo ndo patinozoona kuti corruption zvairi kungoramba ichidzika midzi wani iyo mitemo yacho iriko kuhaishandisi nemhaka yei nokudawo kuti hurumende inenge isisina ruoko rwakasimba rwokuzoshandisa mitemo iyoyo inenge yanyora iyoyo pasi. Nokuti kuti kushandisa mitemo iyoyo ndiyo basa guru, kunyora mutemo handi basa ringanzi rinorema.
Semunhu agara achiongorora nyaya dzeuori muZimbabwe, chamunofunga kuti IMF yakaona kuti isvike pakutaura zvinhu zvakaita saizvozvi, muchienzanisawo nezvamunoona nezvamunoziva zviri kuitika, IMF chii chairi kuona chamusingaoni?
Itenge vanenge vavona kujeka kune kwakaita mitemo inenge yavanenge varatidzwa nehurumende yeZimbabwe vachikombeya mitemo iyoyo nemitemo yedzimwe nyika, ingava mitemo inenge ichishandiswa kana kuti inenge ichingova mitemo inenge iri mumabhuku. Saka vanenge vakazozviongorora izvozvo zvoona kuti uyu mutemo zvauripoyu chii chingazokonesa kuti corruption irwise ichipera. Havazokwanisi kuuya kuzoona pasho pasi muZimbabwe panofanira kunge pachishandiswa mutemo iwoyo kuona kuti mitemo iyi zvayakanyorwa yazoshandiswa here ikabudisa chimuko chipi nemhaka yemangwana namangwana uori kuchinge kuchingovapo iyo mitemo yacho iripo. Saka vanenge vangovona magwaro, nokuti kwavari ikoko vataura izvozvo misangano yavanenge vachiona magwaro yavanenge vachiona mapresentations vachifara nazvo zvikuru, asi kuti vazoti kweyo mitemo yacho iyoyo vanhu vangani vamakasunga, corruption yadzivirirwa zvakadini, havazozviratidzi izvozvo nokuti pamwe zvinenge zvisipo kuti corruption yapera here muZimbabwe kana kuti micheme yacho ichapedza corruption zvarini kuti tinofungira kuti micheme ichapedza corruption zvarini vanongofarana magwaro avanenge vavona chete vavakombi vaona magwaro anenge ari kuti dzimwe nyika
kana kuri kuti mawana mukana wekusangana na deputy managing director we IMF amai Antoine Desaye chii chamungataura nawo chii chamungavaudza pamusoro pezvavataura izvi
ndinoremekedza zvikuru nezvavanenge vataura pamwe chete nokuchivatuma kuti vachizozvionera voga muZimbabwe kana kuri kuti vanokwanisa kutsvaga maziso okuti vazvionere zvekare pamwe chete nokuvaudza zvekare mibvunzo yokubvunza hurumende yeZimbabwe kuti hongu mutemo taiona saka munofunga kuti uri hoko hwadzivirirwa kusvika papi kana kuti munofunga kuti mitemo iyoyi ichazoshandiswa zvokufungira kuti uori kuchapera papi ndo zvendingavabudza izvozvo asi vatanga negwara rakanaka asi ngavachirega kugumira ipapo chete kwavari ikoko ngavachitiratidza umbowu kunoratidza kuti kunaka kwakaita mitemo iyoyo kuchapedzawo corruption papi kwapedza corruption pari zvino kusvika papi
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kumasvingo nestudio 7 hurumende inoti iri kurwisa uori ichipa muenzaniso wekudzingwa basa kwevaive mutevedzeri wegurukota rezvekurima mushure mokupemerwa mhosva yeuori uye kukandwa mujeri svondo rakapera kwaamai Petronella Kagonye avo vaimbove gurukota rezvevashandi vakawanikwa vaine mhosva panyaya yekuba makombiyuta aifanirwa kupiwa kuvana vechikoro zvina bhizimisi vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaLangelihle Dube avo vakapondwa svondo rakapera kuBulawayo nevanofungidzirwa kuti imbavha vakavigwa nezuro masikati kumusha kwavo kumulomo rihoto kuEsigodini bato reCCC rinoti rufu rwavaDube chero hazvo zvichinzi harunei nezvematongerwo enyika havazi kuzvigamuchira sezvo vaDube vaizivikanwa zvakanyanya nezita remudanhurirwa rekuti Mr. Tuesday mukumiramira kwavo mubasa rebato ravo zvikuru musarudzo dzeutungamiri hwebato ravo mudunhu reMatabeleland hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati asi mapurisa akati tsvakurudzo dzavo dzinonongedzera kuti vaDube vakapondwa nematsotsi hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF asi bato reZANU-PF rakaramba kuti rine chekuita nerufu urwu mukuzeya nezvenyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro nasachigaro webato reCCC muno mudunhu reWashington DC, Virginia neMaryland muAmerica muzvare tafadzwa Matinenga.
Chekutanga ndoda kungotangana ngoti nematambudziko kune mhuri yekwaTuesday. Bewe kwa Mr. Tuesday ne mhuri yekwaMatabeleland ikoko. Mataura zvakanaka kuti tasaikirwa nemumwe wedu. Vaive munhu aishanda nekumiriramira kwazvo vebato ravo zvikuru musarudzo dzeutungamiriri hwebato ravo kudunhu reMatabeleland. Vaibatsira kukampena pamacouncillors nepamaMP vachimhanya-mhanya chaizvo vachishandira musangano wavo kuti ukunde musarudzo.
Rufu rwaMr. Tuesday tinonzwa vamwe vachiti rwakakonzerwa nembavha dzisinei nechekuita neZANU-PF muchiriwo pakuti ndezvematongerwo enyika here?
ZANU-PF yakazotanga rini kubvuma chero chipi chacho chainopomerwa? Tave nemakore akawanda tichishaya kuti tichaedza mari akadyiwa nei. Kukwekewo vakasiya ine mhere. Izvozvi tiri kuchema muBlessing Earth. Vatinonyatsoziva kuti akatorwa nevanhu veZANU-PF asi vanongoramba chero. Isatisati takangana futi even long sleeve short sleeve yemuna 2000. Violence nepolitical intimidation ndobasa ravo iroro. I don't understand the coincidence. Yekuti chembero yofa ereroba ramuka ipi zilipa chemi
sebato ore triple C isu tunoziva imi muri kure ne kumusha muri kudiaspora kudai muri kubatira onye nzira zipi kumusha mumatambu zikuwa muno timunotea sana na wae
wazininga wanu warugu diaspora majority of which are CC members joo wanotumira mari ya kawanda kumusha IMF yaka taura wani last week Zimbabwe yaka tumira imari inoshika $2 billion last year. We are running the country from here to Zimbabwe koko. Wapereki wedu waru kutambira kumusha. Leadership yedu kuti ifambe, kuti waite ma campaign. Tunoda mari wanu waru ku Zimbabwe. Wane hizi mari nyuma low salaries waru kutambira. Nasi chato zimari hivi nzapiwa hatisiku kwanza kutengwa chingwa. Saka isu tunopa moral support, mental support. Iko kutochemo ni wangu ikoko is a lot of support. Izo zetu kuchemela diaspora vote. Kutitito play our part in creating the new Zimbabwe for the citizens, by the citizens.
Kana mino mamu mashoko wa mungade kupa murie Zimbabwe makasunu mkazweni.
Izo zetu kutamuko nyaraza murie kwa Ali. Ne murie PCCC ne manual ne murie yekwa nyatimu ya rasikirwa na sisi wedu mu blessing ali saka chungu ramba chungu bata maoko tichungu tichungura basi kumbira kuti investigation ipere tuda kuti justice iitwe for mu blessing ali
abo vange vari sachigaro vebato retriple C muno mudunhu reWashington DC, Virginia neMaryland muAmerica muzvare tafadzwa matinenga vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Vagari vepasavito kuchimanimani vave nemufaro zvichitevera kuvakirwa chipatara uye kuwanirwa mvura yakachena pachipatara ichi nemudzimba izvo zvorevitsa magariro avo. Urongwa hwekuwanira mvura uhu hunotevera kuparadzwa kwenharaunda iyi nemafashani emvura uye dutumpengo remhepo recyclone Idai mugore ra2019 izvo zvakasiya zvakare migwagwa isingafambike. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Kuvakwa kwechipatara uye kuwaniswa vagari mvura yakachena kwakaitwa kuburikidza nerubatsiro rwuri kutungamirirwa nesangano reZimbabwe Dai Recovery Program ZIRP. Sangano iri rakabatsirwa nemari yakabva kubhanga guru rinokuretesa mari nyika dzepasi rino reWorld Bank nemamwe masangano akaita seUNICEF, DAP uye neWorld Health, WHH. Mugari wepasabiso kuward 22 amai dzingai muchinani vanoti mufaro wavo uri pachipatara chitsva kunyanya sezvo vange vofamba rwendo rurefu kuenda kuchipatara cherusito mission. Mukoti mukuru wepasabiso clinic amai Otelia Dzobo vanoti chipatara chavo change chichinetseka kuwana mvura yakachena zvainge zvoita kuti varwere vapinde munjodzi. Sabhuku wedu iri vajone Farai Hlabiso vanoti vari kufara nerubatsiro rwakawana nekuzvipira kwevanhu venharaunda mavo nekubatsira nepose pavanogona. Mashoko aya akatsinirwa nomumiriri wechimanimani East mudare reparamende vaJoshua Sako. Mvura iyi inongoerera yoga nemudzikisirwa uye ichabatsira misha makumi maviri neina ine vagari vanopfuura zana. Chipatara ichi chichabatsira vagari vanopfuura zviuru zvitatu. Mukuru anomirira sangano reUnited Nations muZimbabwe vaEdward Callon vanoti pasi peZIRP kakavake kutanga kuti masangano ari pasi peUnited Nations apiwe rubatsiro rwemari nebhanga repasi reWorld Bank vachishandisa mari vari masangano masere. Masangano aya ari pasi peUnited Nations ari kubata mabasa aya anosanganisira Food and Agriculture Organization FAO, International Organization on Migration IOM, UNICEF, UNOPS, UNFPA, UNESCO, World Food Program WFP, Nere World Health Organization WHO. rubatsiro kunharaunda dzakawirwa nedambudziko recyclone dai urwu rwakatanga gore ra 2021 uye ruchasvika makore mana anotevera. Rubatsiro urwu rune mari inosvika mamiriyoni makumi manomwe nemaviri emadhora ekuamerica. Vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 127,000 vakawirwa nedambudziko recyclone dai muna 2019 munzvimbo dzinoti Chipinge, Chimanimani, Buera, Bikita, Mutare, Gutu nechiredzi. Ndakamirira Studio 7 kwaSlabiso, Chimanimani East, ndini Loida Moyo.
Mbotarisa zviri mumapepa nau anasi. Munewsday mune nyaya inoti kushekwa kwezvinhu muzvitoro kwava kukonzera kuti vanhu vatenge zvinhu zvachengeta mudzimba vachitya kuti mitengo inokwidzwa. Izvi zvinonzi zvava kukonzera kushekwa kwezvinhu muzvitoro. Chronicle rinoti mangwana mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotarisirwa kuparura musangano wendimi dzemunyika uchaitwa muVictoria Falls kutanga nhasi. Musangano uyu uchatora mazuva matatu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira nega zvamunofunga.
Blessing inorwadze. How come kuti vanorambidza kuti munhu achemerwe pamba pake? Zvino zvakamboitika izvozvo. Vanzwa nekuponda vanhu, vachiuraya vanhu. Zvinonyadzisa kuti uri munyika mako unenge uchiurawa, utize une kune munyika unorawa. Saka totizirepi isu kwatinoti tinoenda. Anyange Zimbabwe yaondongwa naMnangagwa. Zvakaoma hazvo. Nongoti dai vachamisa 2023 vapinda. Zvinhu zvaita zvirinani kuti mhondi dzanyanya. PF yanyanya kuuraya vanhu. Zvinorwadza kuti munhu anodamburwa nepakati. Zvinhu zvakaoma sei izvozvo. Zvinotenda mai andataura iwani.
Those Dennis Tandabantu Magera paCape Town apo. Varume yosvika nguva yekuti takude kutambiswa nemazano PF manje zvokuti zviya zvavanoita zvivanoda. Kuuraya vanhu triple C kudii vanhu vakavenga stereki matriple C. Saka zvaakude kunamata Mwari izvi. Hatingambonambi takadherereka Mwari wacho unonzwa sei kana kuti sitisikaiti. Vanhu vari kude kutambanisa zvekuti vanouraya vanhu vechizoti handinhingi vanouraya vanhu vechizini vanoziva vanhu vanozonetsa pamavhoti ipapapo. Saka hatinatso kutoziva kuti more blessing chii chakaitika zvekuti tinatso kuziva kuti wakaurawa here nevanhu vezano PF kana kuti nechii. Aizviclarify mapurisa vangabudisa mhosva akanyanya kuitika ipapo ekuzika tinozviramba tichingofa zvisina tsarukano. Varume ngatirambe takachenjera nguva iyo yasvika manje kuzoti taakude kuzovengwa nevanhu ava. Ngatirambe takatarisira ipapo kutarisisa ipapo tisatisavhiringike. Matenda hangu
imi vanhu vezani muchishanda namapurisa muti kwanire. Munomanyira kuti kwai vanhu havaidanana mba vanhu havaidanana chii chamunotaura kuti vaidanana. Saka kavaidanana iwo mapurisa achona sei asiri kusunga jamuka wacho naye munhu wezano akauraya more blessing. Mutikwanirei imi vanhu vezano, tozviziva kuti ndohunyanzvi hwenyu kubva kare nakare hwokuuraya vanhu ihwohwo. Pedzezve unozohwa futi mangwana kana nyika yakundikana yokoneka muhwako. Hei masanctions, masanctions muchiuraya vanhu zviri pabani kudaizo. Nyaya yenyu yazikamwa vanhu vezano.
Zulu indoitwa Langton ndiri pano paCape Town apa. Nyaya yomusikana wawanikwa akafa uyu more blessing Ali. Vanhu vakamufamba vanozikanwa vanofanira kuripa sevanhu vakaponda kuitarera nokuti nyika inobvumidza kuzvafamba. Munangagwa vanhu vake tava kuvaona, vanofanira kuonekwa zvokuita nokuti hatingararami mararamiro akadaro.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.